Pastor Fred vasungwa nemapurisa nhasi mangwanani vakamiswa pamberi pedare Masikati vachipomerwa mhosva yekubata chibharo mutori wenhau weZBC Rutendo Makuti anove nhengo yekereke yavo. Muchuchisi wenyaya iyi vaAnesu Chirenje vati Pastor Fred vakabata mutori wenhau uyu chibharo kakawanda. VaChirenje vati Pastor Fred vaigara vakakoka Makuti uyo ane makore makumi matatu nematatu ekuberekwa kumba kwavo vachiti vaida kumunamatira vomumbunyikidza kuenda pabonde naye. Muchuchisi atiwo Pastor Fred vakaendawo kumba kwemumhangari kuMount Pleasant Heights muno muHarare kakawanda kwavakamumanikidza kuita zvepabonde. Zvichakadai mutongi wedare raMajor Street vaDennis Mangosi vatura mutongo wekuti Pastor Fred vatongo vachibva zvavo kumba kwavo vasina kana kobiri remari yechibatiso ravabvisiswa zvichitevera chikumbiro chaitwa negweta ravo vaEverson chatambudza icho chisina kupika iswa nemuchuchisi. Papera kunzwikwa nyaya iyi mudare iyo yatora maminitsi mashomanana vachatambudza vati vanga vakabatikana kuti vataure nesu rimwe gweta remuHarare vakudzai kadzere vati hachisi chinhu chitsva kuti munhu ari kupomerwa mhosva yekubata chibharo apiwe mukana wokutongwa achibva kumba kwake nedare raMajor Street.
Tinoona izvo pamutemo wedu weCriminal Procedure and Evidence Act kuti kana munhu achinge achipomerwa mhosva here pikazhinji kacho anofanira kuti atsvage bail kana kuti mari yechibatiso ku High Court. Asi kana vachuchisi vachinge vabvuma magistrate anokwanisa kudila nenyaya yebail ku magistrate court. Saka ndo musiyano wacho unenge uripo kuti dzimwe dzenguva vachuchisi vanogona kubvuma kuti munhu aite bail application yake ku magistrate court. Saka ndinovimba kuti ndizvo zvaitika munyaya yaFreddy.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vati zvinoshamisa kuti Pastor Fred vasungwa nhasi vakamiswa pamberi pedare nhasi wakare, asi vamwe vanosungwa nezvematongerwo enyika kana kurwira kodzero dzevanhu vachiita nguva yakareba vari muusungwa.
Nyaya yekubata chibharo inyaya inotyisa kwazvo ine mutongo wemakore akawanda yekuti hayaifanira kuti vachuchisi nevamatare edzimhosva vape mari yechibatiso nyore nyore, uyezve vaifanira kutoti vape zvakaomarara kuna anozviti Prophet T. Fred. Sezvatinoona zvichiitwa kuno kushungurudzwa kunoitwa vanopikisa nevamwewo vanenge vachinyimwa mari dzezvibatiso vachitora nguva yakawanda vari mutorongo pasina mhaka dzine kumeso dzavanonzi vapara. Asi yatiri kutarisa iyi imhaka yechibharo inova mhaka hombe hombe kwazvo mukati meZimbabwe, inenge iri kumusorosoro pamwe chete nemhaka dzekuponda nekuba mombe nezvimwe. Saka inofanira kuti ibatwe saizvozvo pasina rusarura kana kutaridza kuti mutemo hausi wejekerere.
Pastor Freddy vanzi nemutongi wedare vagodzoka kudare musi wa 8 mwedzi unouya apo nyaya yavo yakatarisirwa kuenderera mberi mudare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.